Obama kaya zinezi nyaya ili kumatare ezi mosha ni kuti urumene wa Trump ya kaendesa nyaya kumatare kuti mutemo unoita kuti Obama kaya ipo ubiske za chose kune judge, federal judge woku Texas akapa mtongo kuti ehe mune zvinhanho zveObama care zvinodzvanyirira vanhu vemuno muAmerica kusungirwa kuti vave neinsurance yeutano zvinova zvinotsidzirira marights avo kana kuti kodzero dzavo dzekusarudza zvavanoda nekuti kune vamwe vanhu vanenge vaichisarudza kuti hatini kuva neinsurance yekuinoita kuti tirapwe.
Chii chinoitika kana Obama care ikabviswa?
Kana Obama care ikanzi ibviswe, vanhu vanosvika kuma 20 million vanorasikirwa neinsurance, todzekera mudambudziko ratanga tiinaro rekuti iro zvipatara zvehurumende kana zvemastates zvanga zvichirapa vanhu vasina insurance zvinobva zvadzokerwa nedambudziko rimwe chete iroro. Zvinorevawo zvakare kuti vatano kuita vamwe vanhu vane zvirwere zvakanyanya zvinonetsa kurapa, kuitawo zvakare vanhu vanorarama pasi pe nozipova data line kana kuti vane urombo wakati nyanyei vanobva varasikirwa zvekare neinsurance. Zvinhu zvakaipa chaizvo muno muAmerica. Kana matare edzimhosva akatonga achiti iwo hazvigone kuti hurumende yavatrump ibvise Obamacare pasina umwe mutemo unotsiva Obamacare.
Ko kana matare edzimhosva akaramba kuti Obamacare ibviswe,
vanobva vazomhanya pasarudzo dziri kutariswa muna 2020. Vanobva vazomhanya vachiti muri kuvaona majaji akasiya aiswa nana Obama, akasiya aiswa nemadhemokrati, ari kundirambidza kuti ndiite inini mutemo wakanaka unoita kuti vanhu vaite insurance inoenderana naivo vechipati yemarepublicans.
Zvino Dr. Guni, imi munozviona sei?
Isu maone ratiri kuita ipolitics ndezvematongerwo enyika, hazvinei nezveutano hwevanhu, asi kuti vari kuda kushandisa nyaya iyoyi kuti vatohwina zvakare musarudzo dziri kuteera idzi dzatakanangana nadzo.
Kana vematare edzimhosva vakatonga vachiti Obamacare ngaimiswe, chii chichaitika kuvanhu?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoitika. Chekutanga ndechekuti vanhu vanopfuura 20 million vanga vakakavhwa neinsurance iyoyi vanobva varuza insurance yavo. Asi zvikanyanya kuenda pamberi ndechekuti chekutanga vanhu vanga vaina nodzima pre-existing conditions kana kuti vangara vaine zvirwere zvavanga vainazvo zvinosanganisira vana gomarara zveshuga nezvimwe vanobva vatadza kuzowana insurance nawo, nekuti insurance vanenge vava kuti ini mune zvirwere zvamagara muinazvo hatichakwanisa kuramba tichikukavhai nekuti mune zvimwe zvirwere zvinonetsa kurapa kana kuti zvinodhura zvisingapore. Ndo chekutanga. Chechipiri zvinoitawo kuti vatana kana kuti vakura vanga vachikavhwa neinsurance iyoyi vanobva varasikirwa zvekare neinsurance iyoyo, zvinoita kuti pave nedambudziko guru chaizvo muno munyika. Chechitatu ndechekuti mafederal mandates kana kuti zvanga zvichisungirwa nemutemo kuti vanhu vanofanira kunge vachikavhwa neinsurance iyoyo zvinobva zvarasika zvakare. Kana zvikarasika zvinoita kuti vemainsurance companies vatange kuita iya inonzi profiteering, kuwana mari yakawandisa pamusoro vachichaja zvavanoda pasisina kukondrorwa kana kuti kulimitwa nehurumende. Nekuti zvinezvi Obamacare inotaura kuti munhu achajwe neinsurance company, insurance company inosungirwa kuchaja mari isingapfuure pakati nepakati nepakati zvichibva nekuti munhu anogara kupi, anorwara zvirwere zvakaita sei, anorapwa kupi and so forth and so on. Zvese izvozvo zvinobva zvabviswa. Kana zvabviswa, mainsurance companies anenge akuita profit kana kuti anenge akuwana mari yakanyanya kuwandisisa. Asi dambudziko guru chairo nderekuti varwere vazhinji vanotambura kana kuti even vari mumiddle class, vashandi vazhinji vari pakati peurombo neupfumi vanobva varasikirwa chaizvo nemari yakawanda, nekuti vanenge vava kuspenda mari yakawanda kuti vaende vanorapwa.